kubuera kuhumani kwa village kwakwavidzwa vatsvangirai nhasi kwanga kuine mhomho dzevanhu vabva kumativi mana enyika yezimbabwe vachiuya kuzochema vatsvangirai nhasi. Vanhu vanga varipo nhasi vaisanganisira vanyarikani Dr Moletsi vabva kusouth africa, mutungamiri weorange party wekukinya Raila Odinga, vanga vari vamwe vanhu vauya pachiitiko chanhasi kuzoviga vatsvangirai nhasi.
Tanzwa kuti pane vakuru vakuru vemdc vatandaniswa kana kuti vadzingwa nevechidiki kubva parufu apa, zvakamira sei?
Izvi zvaitika umwe vatevedzeri webato remdc amai kupe vatandaniswa nevechidiki parufu urwu nhasi, saka havana kuzoonekwa apo panga pakuitwa urongwa pachitaurwa maspeeches nevatungamiriri vakasiyana-siyana. Saka izvi zvapa kuti vazhinji vaone kuti mubato iri muchiri nemakakatanwa, asi vamudzuri umwe vatevedzeri vebato remdc vambotandaniswa asi vazokwanisa kunge vachidzoka pachiitiko ichi, asi vanga vachibhuyiwa nevatsigiri vebato iri. Vamonzora vanga varipo munyori mukuru webato iri, asi nhasi havana kunge vapuwa mukana wekunge vainge vachitaura pachiitiko chanhasi.
Kove ZANU PF vakwanisa kuuyawo here? Takanzwa vachivimbisa kuti vachange varipo pamwe chete nevamwe vakuru vehurumende.
Hongu ichokwadi, kuvakuru veZANU PF vauya pachiitiko chanhasi vakuibva kwavatsvangirai panosanganisira sachigaro weZANU PF nyika yose amai Opa Mutsinguri Kashiri. Vanga varipo vauyawo vakapawo mashoko avo kutaura kupa uchapupu maringe nebasa rakaitwa navatsvangirai. Vakataura kuti vatsvangirai munhu aibatanidza vanhu munyika yose uye vanga vari munhu aifarira zvemhuri. Saka ndosaka nguva zhinji vaitaura kuti kwete kumhirizhonga zvematongerwo enyika uye munhu aifarira utongerwo jekerere. Kunyange zvazvo vanga vachitaura izvi ivo amai Mutsinguri Kashiri vanga vachisororedzwa nevatsigiri nevamwe vemhomho vanga vari pakuigwa kwavatsvangirai nhasi. Umwe auyazve zvakare igurukota rinomirira dunhu remanikaland amai Monica Mutsvangwa vauyawo naamai Mutsinguri Kashiri pachiitiko chanhasi.
Ataura akamirira bato remdct ndiani?
Vachamisa ndivo vataura vakamirira bato remdc vachipendera chiitiko chanhasi vanhu vasati vazoenda kunoridza mushakabvu vatsvangirai. Vachamisa vabata mashoko ekuti vatsvangirai vanga vari munhu aizvininipisa inonzi humility uye munhu anga aine muono wezvamangwana kuti nyika yezimbabwe inge inotongerwa jekerere iya inonzi vision. Vakati zvakare munhu anga asingafari zvemhirizhonga uye munhu aibvuma tino kana atadzirwa aikumidza kuregerera. Vakabata nyaya yekuti pavakabiridzirwa mutazo dza2008 vakabvuma kuzoumba hurumende yemubatanidzwa zvazvo, asi vanga ivo vakunda musarudzo idzi. Vakaenderera mberi vakati vanhu vasacheme-cheme nekuti ramangwana rebato remdc rinenge rakamira sei, vachiti nyaya yesucession yakasiyiwa yarongwa naivo vatsvangirai. Vakati izvozvo havazokwanisi kunge vachizovanyadzisa mukushaya kwavo, vachange vachizozadzikisa chiitiko ichi chekuda kwavo. Vakati vechidiki ndivo vachange vachizotungamirira uye nevatsigiri vacho vemdc vachange vaine muono wekuti vanoda kuti ange achitungamirira ndiani, kwete kuti mutungamiriri azvidzike ega asi kuti utungamiriri huchabva muvanhu, uye vachishandisa futi bumbiro remutemo remdct.
Kove mhuri vataurawo vakamirira mhuri yekwatsvangirai ndiani, uye mashoko apa avapawo kune vauya kunovanyaradza?
Vataura vakamirira mhuri mukoma wavatsvangirai akati ivo havadi kuti muono wanga uine mukoma wavo unge uchizoraswa. Vakati vanotarisira kuti vasara vacho vachazadzikisa uye chido chavatsvangirai, uyezve kuti makakatanwa ari mubato iri anga achigadziriswa nekuchimbidza kuti bato iri ringe richizozadzikisa muono wavatsvangirai wekuti zimbabwe inge inotongerwa jekerere unge mdc inge iri panyanga mugore rino apo vanhu vanenge vaakuenda kusarudzo. Vakati zvakare panofanira kunge paine foundation ichafuke chizoumbwa maringe nemushakabvu akatisiya wevatsvangirai.
Zvii zvimwe zvaungafunga kuti vateereri vangada kunzwa zvaitika kubhoera?
Zvendingada kuti ndiudze vateereri inhau yekuti kuno kwauya vanhu vakawanda zvanga zvisingatombotarisirwi neveruzhinji. Izvozvi pari zvino kutaura kuno kune mutsetse mudungwe wemotokari unoita makiromita nemakiromita zvekuti tava neabout 1.5 hours takamira pamugwagwa mukuru unobva mumarondera wakananga kuchivhu zvekuti mota dzichikwanisa kufamba pari zvino. Uye zvakare ndoda kuti ndizivise vateereri kuti nezuro pakaitika chiitiko chakaita ngechingatinyadzisei nekuti pana vechidiki vakabvuta chikafu mapoto emuriwo nesadza sekuti vanhu vakarara nezhara kukumvura ichinaya zvakare nhasi rori yeBaker's Inn yatorerwa kuti chikafu kunonzi kuya kuluta pachirungu and izvi hazvina kunge zvichizofadza utungamiriri hweMDC nekuitika kwaitwa nevechidiki.